Mumwe mutumbi wevakafa vaFelestino Sibanda avanga vane makore makumi maviri nemapfumbamwe vachibva kukadoma uchiri mumba inochengeterwa vafi pachipatara chikuru chemuchinhoi. Mumwe mutumbi wevaJabulani Ndlovu wakatorwa nechishanu sondo rakapera. Vamwe vanhu vakawanda vanonzi vari kuwirwa nematombo vachibva vafira mumugodhi apo vanenge vachikorokoza. Mukuru pamugodhi weEldorado apo pari kufira vanhu vaGerald Siron vanoti kunyange hazvo nzvimbo iri kufira vanhu iri yavo yakatorwa nechisimba nenhengo dzezanu PF izvo dziri kupinza vanhu basa rekukorokoza vachizopedzisira vofira mumugodhi. VaSiron vanoti vakaedza kuvabvisa asi vakatadza ndokuudza mapurisa ayo akavatadzawo sezvo vakuru vakuru muzanu PF vari kunzi vari kuudza mapurisa kuti asasunge nhengo dzavo. Masvondo maviri apera, munyori wezvemabasa muzanu PF vaIgnatius Chombo vanonzi vakaudza nhengo dzechidiki kuti dzikorokoze goridhe vasingasungwe nemapurisa. Asi hatina kunzwa divi ravachombo avo vanova gurukota rezvemukati menyika iro rine bazi remapurisa pasi paro. VaSiron vanoti vane nhoroondo yevanhu vana vakafira mumugodhi nevakawanda vakakuvara.
Vatiri kuziva sofa isusu kurekodhi vanomuziva kuti vakafa 400 ndovari ofisha vando nemarekodhi ari kutozivikanwa kuti vagava vakafa. Then vakakuvara hatitozivi because takatotoziva rekodhi kuti kutokuvara vanhu vakawanda patakaenda kuhospital unoenda arwara ndobata kuzozonzi kumugodhi wenyu kungoita.
VaSiron vanoti vari kukurudzira mapurisa kuti vasunge nekumisa makorokoza kuti vasapinde pasi vachichera goridhe.
Chatiri kuita chiri within our powers to make a report yekuti mapurisa vastopechi vanhu kuti vasapinde because nzvimbo yedu ndofunga mukasvika kumuchaona kuti vakatodonedza fence saa takafensa that pigs and animals kuti vasawire which is a requirement kuti pese pari within your claims pane makomba we should actually cover to avoid mhuka nevanhu kuti vasawire kati which is what we have done but they have actually destroyed that fence and we have made several reports mapurisa hence.
Asi mukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwemugodhi vaFred Mbweza vanoti pakapinda vechidiki vezanu PF kuchera goridhe pamugodhi wavo vakarohwa zvakaipisisa asi mapurisa hapana matanho avakatora.
Vabva vauya around 12 o'clock zeusiku magadza aifana kuuya chindimota tichienda nemonita ikoko saa ndakaona vanhu vasina kuuya saka zvakaitika mbwai idzidzira apa zvatanga kubva kutaenda ndakarara mbokuva ndabuda tichingobuda ndakusvika kumain gate kuenda before carpark ndaibva ndareidi mamwe magadza esanga atosungwa pamain gate paa asungwa nepambo vachirohwa nematanda indakatochekwa ndakachekwa mumaoko nemapanza.
Kunyange vanhu vari kufa vakawanda, makorokoza anoti vacharamba vachikorokoza vachiti vari kufa nguva yavo inenge yakwana. Mumwe mukorokoza anoda kuzivikanwa nezita rekuti Meki anotsanangura.
Anotovadzika pasi mwari haishavi kumira pasi ndio anotamba kutoiva nhiitoenda kuzaashaaasiaunemari kuiko aiwa ezamdaraisaimzimaundaaaaa.
Mazvikokota wezvekucherwa kwezviwanikwa zvepasi vaGeorge Mugani vanoti nzara munyika ndiyo iri kupa kuti vanhu vaise upenyu hwavo parumananzombe. VaMugani vanoti kucherwa kwezviwanikwa kunofanirwa kuitwa zviri pamutemo pachicherechedzwa kuti nzvimbo iri kucherwa haina njodzi here kune vanenge vachichera.
Chinoitika ndechekuti vanhu vanenge vasina kudzidzira mabasa aya. Zvinonzi mining unochera chicherwa chako asi unofanira kunge uchigadzirisa panhu pauri kushanda kuti pashandike pasingadonhe pasingapinde magasis anokontrolwa aya. Zvinhu zvokuti zvinotozivikanwa kunzi kuti pasaitike magasis panoitwa so panotestwa pachidai zvinhu izvi hazvisi kuitwa nokuti maactivity chirongwa chekuchera ichi chinhu chiri kuitwa pasina maprofessionals ari involved panyaya yacho ndokuti vanhu vaita sei upenyu hwevanhu hwovesekiwa. Iko zvinoizvi tine paEldorado apa vanhu vari kungofa ende uwandu hwevanhu vari kufa hausi kunyatsotaurwa nokuti hapana munhu anonyora kuti papinda nhingi nanhingi nanhingi. Vamwe vakawanikwa zvimwezi 5 vanongoonekwa vakafa mitumbi 5. Kuti vakapinda rini, vakafa rini, hazvina kuziva.
Mugodhi weEldorado wakaiswa mumaoko egweta vaJonathan Samkange nematarezi Mhosva mushure mekunetsana kwezvizvarwa zvekuChina vaChen Jialing nemwanasikana wavo Chen Ziadong nekune rumwe rutivi vaJou Hais, izvo zvairwisana kuti muridzi wemugodhi ndiani. Mushure mekunetsana nekuchisidzirana kwanga kuitika mukutongwa kwenyaya iyi, mutongi wedare vanhevha Katiyo vakazvibvisa panyaya iyi. Pari zvino matarezi Mhosva hasati apa mumwe mutongi kuti atonge nyaya yekuti mugodhi uyu ndewani pakati pezvizvarwa zvekuChina izvi. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Arthur Chigoriwa.